Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndisithi yeyino misoro yenauzeluza nasi chishanu gumiguru 26-2018 urongwa weMBC inotungamirwa navanelson chamisa wekupemberera kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe kwebato iri kubva parakavambwa pamwe nekugadzwa kwavachamisa semutungamiri akasarudzwa nevanhu kuri kuenderera mberi mangwana kugwanzura stadium. Vagari vemubulawayo vanopengera komisheni yava Khalema Montlante vachiti vanoda kuti nyaya yeguku rahundi itange yataurwa nezvayo kwete kuti komisheni iyi inzwe umboo hwezvakaitika pavanhu vakapfurwa nemasoja muHarare muna Nyamavhuvhu. Vagari vemuchitungwiza vanoti hurumende inofanirwa kutsigira makanzuru emumaguta nemumaruwa nemari kuitira kuti ikwanise kupinza varapi basa nekutenga mishonga kuitira kuti vanhu vasafe nezvirwere zvechinyakare zvakaita sekorera netyphoid. Varimi vochema chema nekukwira kwaita zvinhu zvekurimisa. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu pamusoro pedambudziko rechirwere chegomarara rezamu. Varimi vochema chema nekukwira kwaita zvinhu zvekurimisa. Mitambo yechibuku Super Cup semifinals yochiriridza mukupera kwesvondo. Muchirongwa cheLight Talk na 8pm tiri kutarisa mirishonga yaitika mubulawayo apo vanhu vanetsana nekomisheni yava Montlante. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.